Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri, tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wechishanu gunyana 7, 2018. Makaterera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanodoma dare remakurukota rine vanhu makumi maviri. Meya mutsva weBulawayo vaSolomon Nguni vokurudzira kubatana kwemarudzi senzira yokusimudzira guta reBulawayo. Vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nemudzimai wavo votenda pamwe nokutambira kusarudzwa kwavaMnangagwa semutungamiri wenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vadoma dare ravo remakurukota makumi maviri rinosanganisira nyanzvi munyaya dzemari vaMthuli Ncube, avo vaitwa gurukota rezvemari, pamwe nenyanzvi munyaya dzemitambo muzvare Kirsty Coventry, avo vaitwa gurukota rezvemitambo. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vadomwa kuva makurukota ndiamai Opa Muchingurika Shiri vaitwa gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika, vaJulai Moyo vaitwa gurukota rezvemaguta nematunhu, vaSifusiso Moyo vaitwa gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika, chinzvimbo chavanga vainacho kubva gore rapera apo mauto akapindira mukubvisa vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pachigaro. Munyori wedare remakurukota Dr. Meshack Svanda vanotaurawo vamwe vadomwa semakurukota.
Public Service, Labor and Social Welfare, Honorable Sekesai Nzenza, Industry and Commerce, Honorable Mangaliso Ndlovu, Home Affairs and Cultural Heritage, Honorable Kane Matema, Higher and Tertiary Education, Science and Technology Development, Honorable Professor Amon Murira, Primary and Secondary Education, Honorable Professor Paul Mavima, Lands, Agriculture, Water, Climate and the Rural Resettlement, Honorable Chief Air Marshal Perence Shiri, Mines and Mining Development, Honorable Winston Shitando, Energy and Power Development, Honorable Joram Gumbo, Transport and Infrastructural Development, Honorable Joel Bigi Matiza, Information, Publicity and Broadcasting Services, Honorable Monica Mchangwa, Information Communication Technology and Courier Services, Honorable Kazembe Kazembe.
VaMnangagwa vadoma vatevedzeri remakurukota vemapazi gumi nematatu uye bazi rezvekurima richaramba riine vatevedzeri vaviri. VaDouglas Karoro navaEvangelis Aritatos ndivo vatevedzeri vebazi iri. VaVictor Matema Danda ndivo mutevedzeri wezvekudzivirirwa kwenyika nevakarwira hondo yerusununguko. VaEdgar Moyo ndivo mutevedzeri wedzidzo yeprimary nesekondary. VaLove Mo Matuke vaitwa mutevedzeri mubazi rezvevashandi. Ukuvo vaFortune Chasi ndivo vaitwa mutevedzeri mubazi rezvekutakurwa kwezvinhu. Amai Yeukai Simba neGavi ndivo vaitwa mutevedzeri wevechidiki. VaRajesha Kumati Modi ndivo mutevedzeri webazi rezvemaindustry uye vaMike Madiro ndivo mutevedzeri wezvemukati menyika. VaMnangagwa vadomawo makurukota ematunhu mapfumbamwe kusiya kweHarare vachiti vachiri kuona kuti vachaita sei, sezvo ndengo zhinji dzezanu PF dzakakundikana musarudzo muHarare. Vapfumbamwe ava ndevanoti amai Judith Nwiwe kubulawayo, muzvare Mary Muliswa Mashonaland West, Apollonia Munzverengi Mashonaland East, amai Monica Mavunga kuMashonaland Central, amai Ellen Gwaradzimba Manicaland, vaEzra Chadzamira Masvingo, vaHabed Nico Nwiwe Matebeleland South navaRichard Moyo kuMatebeleland North. Makurukota aya achatora mhiko yekutanga basa nemuswe muvhuro. Vamunangagwa vati vanovimba nemakurukota vadoma uye kuti achaita basa rekusimudzira upfumi neupenyu hwevanhu.
Developmental Trust, we want to grow, modernize, mechanize our economy. I believe that in the next 5 years we should uplift quite a number of our people.
Donzo redare remakurukota iri nderekuvandudza upfumi. Uye mukati memakore mashanu anotevera tinoda kusimudzira upenyu hwevanhu vese munyika kuti vagare zvakanaka.
Mukuru wemedia center vaNest Mudzengi vaudza Studio 7 kuti vamirira kuona kuti makurukota aya achapiwa mukana wokuita basa ravo zvakanaka here uye kuti paiswa mitemo inovabvumidza kuita izvi. Vanongorora nyaya dzeupfumi vamasimba kuchera vanoti vamunangagwa vaita zvakanaka nekudoma nyanzvi mumapazi akaita seremari neutano pamwe nekusendeka mamwe makurukota angagara achingotenderera muhurumende kwenguva yakareba. Nengo yeboard resangano replatform for youth development vaOwen Hiwayo vaudza Studio 7 kuti vafara nekudomwa kwevechidiki kuti atungamire bazi revechidiki. Pavabvunzwa kuti sei vasina kudoma nhengo dzebato rinopikisa reMDC mudare ravo, vamunangagwa vati hapana kumbogara paita nhaurira nebato ravo uye vadoma makurukota avo sezvinodiwa nebato rezanu PF. Mamwe makurukota asendekwa ange ave nenguva achingotenderera muhurumende ndiva Obert Mpofu, vaPatrick Chinamasa, vaJosiah Hungwe navaDavid Parirenyatwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vemumhuri yemutambo vanoti vari kufara zvikuru nokudomwa kwaitwa muzvare Kesti Coventry segurukota rezvemitambo. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vemumhuri yemutambo vari kubvumirana kuti muzvare Coventry vanokodzera kutambidzwa basa iri sezvo vachiziva nzira dzese dzemitambo zvekuti vachagadzirisa panga pasingafambe zvakanaka. Muzvare Coventry avo vakatora menduru nhatu kumaOlympic Games vapiwa basa iri nhasi masikati nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa apo vadoma makurukota enyika. Mutambi wetsiva Farai Mugoni anoti basa iri ranga richida munhu akambopinda munhandare, munhu anoziva matambudziko evatambi zvekuti anofunga kuti muzvare Coventry vanokodzera. Aimbove shasha yeZimbabwe mutsiva zvekare muremu hwelight heavyweight neheavyweight Arigoma Chiponda anoti ari kufara nezvaitika izvi achiti ari kutarisira kuti muzvare Coventry vachakandawo mumitambo vatungamiri vakambopindawo munhandare. Mongorori wemutambo vaFarai Kambamura vanoti kusarudzwa kwamuzvare Coventry kuve nhengo yeInternational Olympic Committee kunoratidza kuti munhu ari kuziva zvaari kuita, vachiwedzera ivo kuti Zimbabwe yakomborerwa nekupiwa kwake basa iri. Mutambi wevolleyball Oliver Musongoro anoti muzvare Coventry vane ruzivo rwakadzama nezvemitambo zvichitevera kufamba kwavakaita munyika dzakasiyana-siyana zvekuti vari kuona pachiita shanduko sezvo vave panyanga. Musongoro anoti afara nekuti paiswa munhu ari mumitambo. Moteveri wemitambo vakudzaibere vanoti zvinofadza kuti vatambi vakaita samuzvare Coventry vatambidzwe mabasa akadai sekutendwa nezvavakaitira nyika pasina mubhadharo. Makore apfuura panga pachiita kugunun'una kuti makurukota ari kupiwa basa iri ari kuritadza sezvo anga asingazive zvemitambo, asi muzvare Coventry vane basa guru rekuedza kusandura mafungiro evamwe vemuhurumende avo vasingakoshese zvemitambo, izvo zvanga zvichikonzera kuti mitambo isawane mari yakasimba kubva kuhurumende. Pamusoro pekuve nhengo yeInternational Olympic Committee, muzvare Coventry Ndivo zvekare mutevedzeri wemutungamiri weZimbabwe Olympic Committee, basa ravari kutarisirwa kusiya nezvavave iko zvino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Nyanzvi mune zvamatongero enyika uye vari chipanga mazano paUniversity of Johannesburg kuSouth Africa, Dr. Pedisa Ruhanya, vanoti pane zvimwe zvavanotenda kuti zvaitwa zvakanaka nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pakudoma kwavo makurukota. Asi Dr. Ruhanya vanoti chikuru chinofanirwa kuitwa nehurumende kurwisa huori kuitira kuti pakwanise kuonekwa basa richaitwa nemakurukota matsva aya. Vapa muenzanisi wevadomwa segurukota rezvemari Profesa Mutuli Ncube vachiti munhu ane hunyanzvi mune zveupfumi uye anozikanwa nedzidzo yake. Dr. Ruyanya vanoti vanoonawo sekunge vamunangagwa vamboedza kubatanidza matunhu kuburikidza nokutora vanhu kubva kumatunhu ose enyika. Asi vanoti mutungamiri wenyika apotsa pakudoma madzima emashoma mudare rake panguva iyo vanhu vari kutarisira kuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi. Mumakurukota adomwa aya pane madzima ematanhatu chete pavarume gumi nevana. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata Dr. Ruhanya kuti tinzwewo pfungwa dzavo panyaya iyi.
Pane zvimwe zvakanaka zvaitwa navamunangabva. Tikatarisa Ministry of Finance vaiswa vamutuli Ncube, even Academic of Repute vakamboshanda muZimbabwe vachiita vana Barbican mabhenga akazovhara. Ende zvizvi zvavanga vachishanda kuOxford vachiita business school yokoko, vakamboshanda muno muSouth Africa paUniversity of Witwatersrand vachiihedha. Vane rekodhi yeacademic excellence and vane rekodhi yeentrepreneurship and havana rekodhi yecorruption. So ipapa pafanyaya yekuministry of finance, ayo angationewo pane pagonekwa tokuza vamunangagwa agona. Asi chakakosha ndechokuti vamutuli Ncube nevamwe vatsva vaiswa vana Dr. Nzenza vachashanda muenvironment yakaita sei. Saka maministers aiswa navamunangagwa akanaka, asi chakakosha kuti vati vanhu avo vakwanise kugona basa. Chinonzi corruption sezvakaitika kuChina pakapinda vadhengi. Corruption yakateswa death penalty, kutofa chako kufira muchitokisi kana uchiita zvecorruption. Saka panga kuiswa environment inoita kuti vanhu vakauya vave neconfidence yekuti mari yavo haibiwi. Vamuchunguru vagara varimo vaitwa Minister of Defence. I think kubviswa kwaiswa vachiwenga futi paminister of defence zvinopa positive vibe muekonomi nomupolitics nenyika, because chisimba nyaya dzemusindo nyaya dzezvinhu dzanga dzakanyatsa neukacha pana vachiwenga, zvekuti zvaito kanganisa vanhu vanenge vachida kuita bhizinesi neZimbabwe kana macitizens kuti atrust hurumende yavo.
Totarisawo uwandu hwemakurukota aya makumi maviri, munoona huri uwandu hwakanaka here hunoengerana nenyika yeZimbabwe?
Aiwa, maministers wayo akawandisa for a small country akafanana nenyika yedu plus senyika ine dambudziko rezveupfumi. I think dambudziko raita vamunangagwa nderekuti vabvala politics dzomunyika, asi vaifanira kutosacrifisa vanhu kuti nyika yadinde mberi. Panofanira kutorwa mahard decisions akasimba, nokuti chinangwa chedu tose muZimbabwe ndechekuti nyika yadinde mberi.
Kwouyawo vamwe vanotarisa nyaya dzematunhu nemarudzi vaRuhanya, muri kuona zvakabhalanziswa here zvasanganiswa zvamunogutsikana nazvo?
Aiwa, tarirai kavamutuli Ncube, katitara zvemarudzi ruzhinji tinenge tichitarira kuti vamwe vedu vokunanamatiland southiko, kunanamatiland northiko, kuulawayo kuvari represented here. Indi unonyatsa kuti ipapo vaita zvakanaka. Chero munhu akabva kwabva ivo hatina basa nazvo, ezilong achigona basa rakwe achikwanisa kuti munyika mite pfundutso.
Ko pamadzimai apa tinoona mune madzimai matanhatu chete mumakurukota 20.
Haicho chitambe chenyika, hatikwezi chitambe chamunongagwa chete, chinondori chitambe chenyika kumapolitical parties ese kuopposition. Chitori chitambe chenyika. Chetinokurudzira ndechekuti nokufamba kwenguva hurumende inofanira kutora matanho isa mitemo nokuactawo vachiisawo madzimai pazvinzvimbo zvepamusoro, nokuti kune madzimai anogona.
Avo vanga vari nyanzvi mune zvematongero enyika uye vari chipanga mazano paUniversity of Johannesburg kuSouth Africa, Dr. Pedisa Ruhanya, vari parunare kuJohannesburg, South Africa, naJonga Kandemiri weStudio 7. Hurumende inoti pakanyorwa bumbiro remutemo yenyika muna 2013 amuna kuiswa urongwa hwekuratidza kuti kugadzirisa mutemo uku kuchaitwa riini. Kuchafamba sei? Patricia Mudadirwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano warongwa neMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe muHarare nhasi, mukuru muhofisi inonyorwa mitemo yenyika vaJames Mukaratirwa vati kushaikwa kweurongwa uku ndokwanonotsa kugadziriswa kwemitemo yenyika. Asi vaMukaratirwa vanoti kubatsira kuti mitemo igadziriswe nenguva, hurumende yakazoisa yavanoti Interministerial Task Force Initiative.
Tanonotsa kuti mitemo yedu ifambe ndechekuti pakutanga kwakaita iyo constitution yedu tichida kugadzirisa mitemo, muconstitution medu hamuna kumbobvira maisa urongwa hwekuti mitemo iripo ichazoyananiswa sei nebumbiro remutemo. Saka urongwa hwekuti mitemo iripo izoyananiswa nebumbiro remutemo hwakatozorongwa nehurumende sedanho rekumaneja zvisiri kuti zvakanga zvakarongwa pamutemo, kukaiswa yainzi Interministerial Task Force.
Asi vaMukaratirwa vati pari zvino mitemo mizhinji yayananiswa, uye kwangosara mitemo ine chekuita nezvekufambiswa kwemashoko zvematunhu pamwe nekuchengetedzwa kwenyika.
Pari zvinezvi mitemo yedu mizhinji yapera kuyananiswa nebumbiro remutemo, kwangosara mishoma shoma inosanganisirawo kune mitemo iri kune zveinformation kana kuti kufambiswa kwemashoko, nekune mitemo iri zveku Home Affairs neku local government.
Vanoshanda nesangano rakazvimirira reMedia Monitors vatiwo vanoona sekuti makore mashanu bumbiro remutemo yenyika ravepo, mitemo inofanirwa kunge yakagadziriswa.
Ndofunga vanofanira kutarisa kuti zvakanyanyisisa zvatinoti zviri important, zvinonyanya kubata upenyu hwevanhu, ndo zvavanofanira kunge vakatanga nazvo. Constitution yedu yakabvira yakaitwa muna 2013 kusvika pari zvino muna 2018, 5 years dzakwana, asi hatina chatatitaona kuti zvoni zvakanyanya kuwanda zvacho zvakanyanya kukosha zvavakabuditsa ndezvipi.
Mutauriri weCrisis Coalition in Zimbabwe vatavani moyo vatsigirawo vachiti hurumende yakagadzirisa mitemo ine chekuita nezvemabhizimusi nemari, asi mitemo inobata kodzero isati yagadziriswa. Vakurudzira hurumende kuti yananise mitemo ine chekuita nekodzero.
Izva zvinongoreva ndezvekuti hurumende yedu iri kuda kutaura nevanhu vekunze kupfurikidza vemuno munyika mavo. Vari kuedza kuvataurira kuti ngavauye vaise mari yavo muno, nekuti mitemo yese yavabata ine zvekuita nemari. Yedu inotatidze kodzero dzevana vemuZimbabwe, vasiyana naye vari kuiratidza kuti haina basa rakanyanya. Saka ese Crisis in Zimbabwe Coalition tinoti zvinotangira mumba, mogadzirisa kugarisana kwedu nekuvandudza kuti tinofambidzana sei, musati mandokoka havaenzi.
Bumbiro remitemo yenyika rakagadzwa muna 2013, uye mimwe mitemo isingaenderani nebumbiro remitemo yenyika inosanganisira Access to Information and Protection of Privacy Act, Public Order and Security Act neimwewo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza izviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza4 pm kusvika na5 pm, musi wechishanu kubva na4:45 pm kusvika na5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzira yamani shamwari kuti dzitifarire.
Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vashandi vari nengo dzesangano rinomirira vashandi vechirungu vakawanda reSolidarity vari kuratidzira vachipikisa urongwa hwekupa zvimwe zvikamu kuvashandi vatema chete vari pakambani yemafuta yeSasol iri kusekunda kuSouth Africa. Vanhu vemuMauritania vari kunovhota nemugovera musarudzo dzenengo dzedare reparamende pamwe nevamiriri vematunhu izvo zvichaedza mashandiro emutungamiri wenyika vaMohamed Ould Abdel Aziz kwasara mwedzi minomwe chete kuti sarudzo yemutungamiri wenyika iitwe. Vapoteri vanodarika mazana matanhatu kusanganisira vana vanangangosvikazana nemakumi maviri vari pachitsuwa chenauru vari kuda kubva pachitsuwa ichi mushure mekunge vagarapo vasingade kwemakore angangoda kusvika mashanu nekuda kwemutemo wezvevapoteri wemuAustralia. Meya mutsva weguta reBulawayo vaSolomon Mguni vari kukurudzira kubatana kwemarudzi ose vachiti kubatana nekushanda pamwe chete ndiko kunoita kuti guta rive nebudiriro. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vane chitsama vange vachitevera sarudzo dzameya nemutevedzeri wake vachiona paterevhizheni yange yakaiswa muLarge City Hall vapembera nemufaro mushure mekunge vaMuguni vakunda vanomenhlavano vasarudzo yameya weguta. Vatinashe Kambarami ndivo vasarudzwa kuve mutevedzeri wameya nekukunda vamalandu Ncube. Mumashoko avo ekutambira chinzvimbo cheumeya vaMuguni avo vanovegweta vakurudzira vagari vemuBulawayo kuti vasapatsanura nekuchitariswa zvemarudzi vachiti zvizvarwa zvose zvemuZimbabwe zvine kodzero yekuve vagari venzvimbo ipi neipi zvayo munyika pasina kutarisirana pasi.
Zvokufara nokusarudzwa kwandaitwa kutungamira guta redu reBulawayo. Zvakawanda zvifanga kuitika sezvo satapinda muofisi. Tukuti tichatarisa zvakaitwa nevakanga varipo tiona kuti ndipapo kasira totangira ipapo tichienda mberi. Pane zvanga zvichiitika zvakanyanya tisatapinda pasarudzo idzodzidzi. Saka tange tichingokurudzira kuti aivo tiri vanhu vamwe chete maZimbabweans ngatishandei kukurudzira kuti kudhorobha redu rikure.
Mumashoko avo ekutambira kuvhoterwa kwavo semutevedzeri wameya vaKambarami avo vanove muzvinabhizimisi vatenda vamwe vavo asi vati vange vasina zvakawanda zvekutaura sezvo vange vachiri vakabatwa nemufaro wakawanda. Mudzviti wedunhu reBulawayo amai Konzani Ncube vanove ivo vange vachiiti sasarudzo vati vafara nekuti zvinhu zvose zvafamba zvakanaka.
Basa rangu randa ndichita nhasi kucheya is provided Urban Councils Act kuti kusarudzwe meya na deputy meya rafamba zvakanaka. That is what I can say.
Mushure mekudomwa kwavaKambarami semutevedzeri wameya vamwe vagari vange vachitevera zvange zvichiitika vari muCity Hall varatidza kusafara sezvo vange vachitarisira kuti vaNcube ndivo vachakunda. Sarudzo yameya muBulawayo yange ine mutauro mukuru sezvo vamwe vagari kusanganisira dzimwe nhengo dzebato reMtwakazi Republic Party vange vachiti havazi kuzotambira meya werudzi rwechishona. Vakawanda vari kuratidza kushamiswa zvikuru nedanho renhengo dzeMRP idzi sezvo dzakakundwa musarudzo yemakanzura muBulawayo asi pari zvino dzichionekwa dziri mberi mukuda kupatsanura vanhu pachishandiswa marudzi. Mumwe mugari vaKillion Dube vakurudzirawo veruzhinji kuti vatambire zvabuda musarudzo sezvo vasarudzwa ava vakavhoterwa neveruzhinji. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shava.
Direct from Washington,
Nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika dzinoti kucherechedzwa kwakaitwa mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa semunhu akasarudzwa zviri pachena kwakaitwa nevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nemudzimai wavo amai Grace Mugabe hachisi chinhu chinonyanyoshamisa zvikuru sezvo vaMugabe navaMnangagwa vari vanhu vainzwanana kwenguva yakareba. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vashitara parufu rwamai vemudzimai wavo nezuro vaMugabe vakati vari kutambira kusarudzwa kwakaitwa vaMnangagwa semutungamiriri wenyika musarudzo dzemusi wa30 Chikunguru idzo dzinonzi neMDC Alliance dzakabirirwa zvemhando yepamusorosoro. VaMugabe vakakurudzira kuti vemapato anopikisa vabvumidzwe kuita misangano yavo pasina anovavhiringidza. VaMugabe vakati yave nguva yekuti munhu wese achitsigira hurumende iripo pari zvino sezvo sarudzo dzakapfuura. Vashitarawo parufu urwu amai Grace Mugabe vakatenda vaMnangagwa nekuvabhadharira ndege yakavatakura kubva kuSingapore kuuya kuHarare kuti vazochema amai vavo. Amai Mugabe vakatiwo vachanamatira vaMnangagwa nekune rumwe rutivi vaMugabe vachiti utongi hwavaMnangagwa hwakanatsurudzwa nekukunda kwavakaita musarudzo dzemusi wa30 Chikunguru zvichitevera kupinda panyanga kwavakaita mushure mekupindira kwakaita masoja munyaya dzezvematongerwo enyika gore rapera. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mutungamiri wesangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vati hapana chinovakatyamadza nemashoko avaMugabe nemudzimai wavo sezvo vaMugabe vagara vari bhandi neBrugwa navaMnangagwa kunyange hazvo vakazonyandurana pakapindira masoja mune zvematongerwo enyika gore rapera zvakazoita kuti vaMugabe vasiye basa.
Kudondomamwe zvinositaugwa kuti vaMugabe navaMnangagwa munhu mumwe chete mucheka umwe chete wehebhe wadimburwa ukasoneswa mashata akasiyana asi padzinde pavanoyamwa ndo pamwe chete vanoyamwa padzinde rekuwirirana kuti kudzvanyirira vanhu hakuna kuchakanyanyoshatira vanoyamwa padzinde remakaro rekubvuma rekufunga kubvuta upfumi kuti vazvidyireiwo.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda vakazvimirira vaConrad Gweru vaudza Studio 7 kuti mashoko amai Mugabe anoratidzawo kufara nezvakaitwa navaMnangagwa zvekuvatsvagira ndege.
Mashoko anoratidza kuti munhu akafarira zvakaitwa navaMnangagwa sezvamunoziva zvese mumatongero enyika muna maenemies anogara nokusingaperi, saka zvinongotiratidza kuti vanenge vari kutraya nepavanogona tovadzokere vabatane nemhuri iri kutonga pari zvino. Kunyangowo nemashoko futi yaivo vaMugabe pachavo anongoratidza kuti munhu ari kuona kuti zvaaitarisira hazvisiri izvo zvakazoitika, saka vari kuda kutraya kudzoka kuti vabatane nemhuri iri kutonga pari zvino.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vashanda vakazvimirira zvakare vaVivid Gwede vanoti kutsigira kwakaitwa zvakabuda musarudzo navaMugabe kunoratidza kuti vaMugabe munhu ari kutsvaga kuchengetedzwa navaMnangagwa. VaGwede vatiwo vaMugabe havasi zvakare munhu angateererwa panyaya dzesarudzo sezvo sarudzo dzose dzavakaita dzaive sarudzo dzisiri pachena.
Bhaibheri rekuti sarudzo zvinofanira kufamba sei hariwanikwi manzwi yavaMugabe nemudzimai wavo, rinowanika mubumbiro redemutemo. Ndo rinotaura kuti zvakaitwa musarudzo zvanga zvakanaka here kana kuti zvava zvisina kunaka.
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vari kuramba kutambira zvakabuda musarudzo dzemusi wa30 Chikunguru vachiti sarudzo idzi dzakabirirwa zvemhando yepamusorosoro. VaChamisa vanoti bato ravo riri mubishi kubvunza vatsigiri varo kuti votora gwara ripi sebato zvichitevera kusafamba zvakanaka kwavanoti kwakaita sarudzo idzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare mangwana. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngokustudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 7 kuMpandula 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngithe ngibona icabinet le ngabona ukuthi kungani kulo tshintsho oluncane nje ukubona nje labo Kirsty Coventry sebengena kusport ngecontribution ayenzileyo laye kusport. Kuqakathekile kakhulu ukuthi sisebenzise i-experience yakhe yona le.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhethe idale lakhe labaphathintambo elekhabhinethi lamalunga angamachumi amabili esehlisa inani ebelikhona labangamachumi amathathu lantathu. Ukansila Solomon Mkuni nguye osekhethwe ukuba ngumeya wedolobho lakobulawayo esekelwa ngumnumzana Tinashe Kambarami. Kuhlelo Woza Friday silomculi osakhulayo ohlabela ingoma zokholo lezokuchadisa odabuka edolobheni lakobulawayo usakhile Mthombeni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhethe idale lakhe labaphathintambo elekhabhinethi lamalunga angamachumi amabili esehlisa inani ebelikhona labangamachumi amathathu lantathu. Okutsho ukuthi kulabanye abakade bekhona kukhabhinethi ngaphambilini kokhetho asebegunyulwe. Ikanti-ke kulabanye abatsha abakhethiweyo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngugcwele.
Abatsha abangene kulikhabhinethi bagoqela uProfessor Mthuli Ncube osengumphathintambo ogatsha lwezemali lokuthuthukiswa komnotho welizwe, uNkosazana Kirsty Coventry osengumphathintambo wezabasakhulayo ezemidlalo kanye lezokujabulisa uZulu, uDr. Obadaya Moyo osengumphathintambo wezempilakahle, uNkosikazi Sekesayi Nzenza osengumphathintambo wezisebenzi kanye lenhlalakahle kaZulu, uMnumzana Mangaliso Ndlovu osebona ngokuthuthukiswa kwamankampani kanye lokuthengiselana, kanye lomnumzana Kane Mathema osengumphathintambo wendaba zasekhaya lokulondolozwa kwamasiko esintu. Kukhethwe njalo abasekeli babaphathintambo bengatsha zikahulumende ezilithumi lantathu kuphela. Ugatsha lwezokulima luqhubeka lulabasekeli ababili, omnumzana Douglas Karoro loVangelis Haritetos yibo abasekeli bomphathintambo wezokulima. Umnumzana Victor Mathema Danda usengumsekeli kamphathintambo wezomvikela labalwa impi yenkululeko. Umnumzana Edgar Moyo usengumsekeli kamphathintambo wezemfundo yeprimary lesecondary. Umnumzana Love Mo Matuke esiba ngumsekeli wogatsha lwezisebenzi. Umnumzana Fortune Chatsi esiba ngumsekeli wogatsha lwezokuthwalwa kwempahla labantu. UNkosikazi Yeokayi Simbane Gavi usengumsekeli wendaba zabatsha. Umnumzana Rashe Komati Modi esiba ngumsekeli wogatsha lwezokuthengiselana. Umnumzana Mike Madiro esiba ngumsekeli wogatsha lwama-industry lamabhizimusi. Okokuqala embalini yelizwe ukuthola owesifazane ekhokhela ugatsha lwezomvikela labalwa impi yenkululeko oselukhokhelwa nguNkosikazi Opha Mchinguri Kashiri. Umabhalane omkhulu kahulumende uDr. Meshack Sibanda nguye obesethula amagama abakhethwe nguMnangagwa laba e-State House lapho ahle azisa khona ukuba bazofungiswa ngomvulo. UZulu wamukele leli qula labazakhokhela ingatsha zikahulumende ngendlela ezehlukeneyo. Umnumzana Nkosikhona DBD ngomunye wabakhulumisane lalumsakazo wapha umbono wakhe ngaleli dale lekhabhinethi.
Ngithe ngibona icabinet le ngabona ukuthi kungani kulo tshintsho oluncane nje ukubona nje labo Kirsty Coventry sebengena kusport ngecontribution ayenzileyo laye kusport. Kuqakathekile kakhulu ukuthi sisebenzise i-experience yakhe yona le. Sibone o-deputy minister abanjengabo Rajesh Modi, ama-business person esiwaziyo sibili koBulawayo, ngabe ngena labo ku-industry lapha kutshengisela ukuthi hayi kumbe singathola okungani okungcono.
Ulethemba lokuba baza kuvunyelwa ukuba basebenze laba bantu besebenzisa ulwazi asebelalo, hatshi njengalokho obekusenziwa ngowaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe.
Ekusebenzeni khonapha kokuhlala kulo hlupho ngoba kathesi hayi sibone ngani kumbe bangazama singazi ukuthi yena umongameli welizwe labamsekelayo laba bazawulithatha njani uhlelo lokusebenza. Kodwa nxa benganikwa sibili isikhathi lokuthi basebenze sibili bengabanjwanga nzima, hhayi ngani kungasebenzeka. Especially okuqakatheke kakhulu kwezemali lapho, nxa uprofessor la esebuyile, so kumele anikwe ithuba lokuthi la yabona imbono azame imizamo engasincedisa njengeZimbabwe.
Obona ngezokukhulumisana enhlanganisweni yentathelizindaba ezisakhulayo eYoung Journalists Association Zimbabwe, YOJA, umnumzana Leopold Munende uveze ukulijabulela leli dale labaphathi ntambo.
Hade ngani ngcono ngoba at least lo ngama technocrats siyabona o professor siye sabona futhi esiphinde futhi sibone abantu abanje ngabo shithando abanye basebenza kuma mine. So into esithakazelela esibili sibese sikhala futhi abantu abanje ngabo Kirsty Covent ngabantu abalesisindo lathi sebe sibona ukuthi hayi civil cabinet yethu ingani iqinile. Ya kodwa ngiyike saqamba amanga kumbe saziqambela amanga esathi it's perfect ngoba siyababona abanye abanjengabo Energy Mthodi ngabangani bakhe uJulia Moyo siyakwazi ngabangani bakhe njalo he was rewarding them.
Kubethwe njalo amagama abaza kuba ngosiba lukhulu bezigaba eziyisitshiyagalolunye ama-ministers of state ngaphandle kweHarare ukuba baqhube umsebenzi labo. Laba babalisa unkosikazi Judith Ncube wakobulawayo, unkosazana Mary Mliswa weMashonaland West, unkosikazi Apollonia Munjerengi weMashonaland East, unkosikazi Monica Mavunga weMashonaland Central, unkosikazi Ellen Gwaradzimba weManicaland, umnumzana Larry Mavima waphiwa iMidlands, iMashingo yaphiwa umnumzana Ezra Chadzamira, iMathebeleland South yaphiwa umnumzana Abednego Ncube, lo mnumzana Richard Moyo ophiwe iMathebeleland North. Ebuzwa ngokuthi kungani engakhethanga abanye abaphathi ntambo bamabandla aphikisayo, umnangagwa uthe kakuzange kube le nkulumo phakathi kwakhe labamabandla aphikisayo, ngakho-ke ukhethe idale lakhe lekhabhinethi elandela iziqondiso zebandla lakhe leZANU-PF. Abachiwe ngaphandle kwekhabhinethi entsha le babalisa omnumzana Obed Mpofu, Patrick Chinamasa, Josiah Hungwe lo David Parerenyathwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Selokhu sikudaba olufanayo. Idale labaphathi ntambo elekhabhinethi elethulwe namhlanje lamukelwe ngenjabulo ngabaningi abathi umongameli Emmerson Mnangagwa wenze kuhle ngokungabuyiseli amalunga abekade eseyinhlalabekwa mihla ngemihla kuhulumende. Abanye ngabancome ukuphiwa isikhundla sikamgcinincebo esizwe umnumzana Mthuli Ncube oyazakala ngokukhalipha kwezemali. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele.
Ngombono wami, I think this was the best that he could have done. Ngananzelela nje ukuthi upresident ukhetha ikabhinethi yakhe from ama-members of parliament abevotele. So from abantu ababevotele mbona ngani he did his best. At least he ukhithile bona laba ama-faces ajayelekileyo ukuthi zabe sikwazi ikabhinethi, kuyabe kulo Obed Mpofu, kuyabe kulo Patrick Chinamasa, kuyabe kulo David Parerenyathwa. So uzamile ukuthelethe ama-faces amatha abancane. So under the circumstances from the choices akade lawo, I think is one of i-cabinet njengani i-balanced. Plus he tried to pick abantu from different races, different tribes, different provinces. I think almost yonke i-province is actually represented ku-cabinet le.
Nxa sikhangela kwabe sifazane ke ubona ngani uwenze kahle na?
Ngibona ngani ubomama he could have done better because ungananzelela kulabomama abayi-4 kuphela. So I think he would have done the best and wakhayele bambe wakhona ngwabala uStendiso Opa ngabantu abavele bekhona ku-cabinet. I think if you're looking at about 20 ama-cabinet ministers, at least if you tried 10, bekuzaba kungcono. So that means there's still a long way to go when it comes to representation of the
ma. Nxa sikhangela ezihlobo ke uhlobo ukubana kugcwele yini amashona kuphela amandebele labo ke babona njani.
I think he point engingayikhuluma ukuthi I think he has tried to get almost every province the cabinet lapha. So ambona ukuthi umuntu ongakhala ngokuthi i representation is not important because he tried to represent, you know, in race and tribe. I think it's balanced.
Lo mnumzana Zenzele Ntebele ingcwethi ecubungula ezombusazwe obekhuluma icingweni le Studio 7 ekobulawayo.
Yebo 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 mthwaka zomuhle, belikwazi na ukuthi umsakazo we Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 PM kusiya ku 5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Niyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Councillor Solomon Mkoni nguye okhethwe ukuba ngumeya lamuhla esekelwa ngumnumzana Tinashe Kambarami edolobheni lakobulawayo. Amakhansila angamachumi amabili lasifica munemunye anqobe kukhetho lwedluleyo. Bakhethe ababili laba ebulawayo City Council Chambers emkhosini ongenwe izakhamizi zaleli dolobho. Amakhansila la anqobe kukhetho lwedluleyo wonke ngawumanyano wamabandla aphikisayo e-MDC Alliance. Ukhansila Mkoni lo Kansila Kambarami ngabasakhulayo abaleminyaka engaphansi kwengamachumi amane yokuzalwa. UAnastasia Ndlovu obesemkhosini lo sila ecingweni ukuthi asichasisele ukuthi bekusenzakalani namhlanje kobulawayo. Siyakwamukela Anastasia.
Ngiyabonga sithandekile.
Ye, ungasichasisela ngamafitshane ukuthi kwenzakaleni lamuhla e-Council Chambers kobulawayo.
Namhlanje e-Council Chambers kobulawayo amakhansila angu-29 anqoba kukhetho olwedlule ngontulikazi bavotele umeya okaward 23 uSolomon Mguni ukuba abe nguye umeya wedolobho lakobulawayo. Kwathi umsekeli wakhe yena okameya uSolomon Mguni onqobe umkhansila Malandu Ncube ukhethiwe ukuthi abe umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo. Uthi Nashe Khambarani udle unqobe ukhansila Mlandu Ncube uthole amavoti ambalwa. Ukhansila Sinashe Khambarani uthole amavoti angu-16 kuthi uMlandu Ncube wathola amavoti angu-13.
Yebo, abantu bamukele njani lolu khetho abakade behlezi khonapho e-Council Chambers? Siyananzelela ukuthi babefuna ukuthi bayisithe lapho kule ndawo enkulu khona, kodwa bagcina bebuya khonapho bebegcwele njalo akuzange kube lokutshengisela njengakuqala.
Okwenzakale namhlanje yikuba amakhansila wonke wongu-29 ayenelisile ukuthi ahlale e-Council Chambers. Wathi umabonakude obexhunyiwe nguye oxhunywe ebulawayo lathi City Hall ukuthi izakhamizi zibone ukuvota konke okwenzakalayo. Ukuvota kuqhutshwe kahle kukhokhelwa ngu-Provincial Administrator uKhonzani Ncube. UKhonzani Ncube uqhube ukhetho lolu kahle. Lapho kukhethwa umeya uSolomon Mguni abantu bajabule kakhulu, kodwa kuthe sokunominethwa umnumzana Tinashe Khambarani abantu bahle badana. Kube nokudana okukhulu ngemva kokuba uTinashe Khambarani esenqobe uMlandu Ncube. Abantu bathengisele phandle kwebulawayo Light City Hall behlabelela besola ukuba uKhambarani bekungamelanga akhokhele ngoba ulamacala athize anawo. Bathi ulesikwelede se-NRZ esingange-40,000 okumele asibhadale, njalo bona abafuni kukhokhelwa ngumuntu ongasuki kule indawo. phezu kwalokho amakhansila wonangokwawo athele imsakazo we-Studio 7 ukuba bona bebemele bevotele umguni lomlandu Ncube. Lokho okwenziwe ngamanye amakhansila ukuthi banominate uKhambarami bahambe ngaphandle kwesimiso sebandla, bathe bona sebelinde ukuba ibandla licazulule ukuthi labo abangalandelanga isimiso sebandla bazayisizwa kangakanani ebandleni.
Ye, kodwa kuphethe ngani konke ngamafitshane?
Abantu baqhubeke bekhonona betshengisela ngapha belindwe ngamapholisa ahlomileyo athwala lamanzi alumayo, kodwa isiphetho sakhona amakhansila acine ephume siye emakhaya. Abantu lokhu betshengisela besola okwenzakeleyo. Abakusole kakhulu yikukhethwa komsekeli kameya ongasuki esigabeni. Njalo into eyenzakeleyo lonyaka ihlukile leminyakeni. Abantu abathe bavotelwa baneminyaka engaphansi kwengamashumi amane, ikakhulu uMnumzana Solomon Mgunu leminyaka engu-35 njalo ligqwetha emfundweni yakhe. Kuthi uKhambarami layo leminyaka engaphansi kwengu-40 ungusomabhizimusi edolobheni lakwaBulawayo.
Ye, siyabonga kakhulu ukusethulela lolu daba.
Siyabonga.
Leo bekuyintatheli zindaba ye-Studio 7 u-Anastasia Ndlovu obesethulela udaba lapho kukhethwe khona umeya wedolobho lakoBulawayo uSolomon Mguni, yena osekelwa ngumnumzana Tinashe Khambarami ukuhlaziya udaba lokhetho lukameya lolu kanye lengxakabangxoza eke yaqhamuka kuviki edluleyo. Omunye ukhansela waleli dolobho ikhethwa ukufungiswa ngolimi lwesishona. Sixoxe lengcwethi kwezamasiko njalo engumlobi umnumzana Isaac Mpofu.
Athwe ngumuntu owazi ulimi lwabo, hathi kodwa ulimi lodwa, owazi imikhuba yabo, owazi ukucabanga kwabo. Kumele abe ngumuntu ophefumula mphefumulo munye labantu laba abaphathayo. Yebo kambe isisekelo sikubali lokhu, kodwa ukuthi akulandaba akukhathali. Ngiyabona kuyabe kuyikulahleka. Ake sithathe imasingo, akumele abe umuntu wakhonale, umuntu owazi abantu bakhonale, owazi nezifiso zabo. Ukuthi bangangithatha nje nginje ngingazi lutho, ngingabakhokhela njani abantu, ngingabalahla, ngingaze ngagcwaliswa izifiso zabo? Ngizakhuluma njani ngoba ulimi lulisiko, lungena enhliziyweni yabantu, lungena emkantshweni wabantu.
Kulabo-ke abafika kudala edolobheni lakoBulawayo asebesenelisa ukukhuluma ulimi, kodwa abazali babo kumbe okhokho babo bengadabuki kuleli dolobho.
Ngiyabona mtelami, nxa umuntu elalele abalaleli, impendulo ikhona kukhona lokhu esengikutshilo. Ngoba ngithe mina sithi nxa ungumkaraka njengoba ngingafanisa, labantu bakini bezwa befudumala nxa seli khuluma isikaraka seni, senza isikaraka seni. Umuntu wokuza angaza kangene ezinyathelweni, angaza kangene emkantshweni, angaza kangene engqondweni lezifisweni zabantu ngokugcweleyo, uzabe lokhu esilela. Ubukhokheli bufuna ukuthi bube ngobugcweleyo, bungayisibo obusilelayo.
Lo ngumnumzana Isaac Mpofu, ingcwethi kwezamasiko njalo engumlobi wengwalo zolimi lwesiNdebele, sixoxelaye ekoBulawayo. Live Talk lamhlanje sihlaziya ukubunjwa kwedale labaphathi intambo elecabinet elikahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Tumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kukhetho.
It was a Friday, my darling. Friday umsebenzi ubhokile. Woza woza Friday my sweetie. Woza Friday ilamba linkomile wena.
Uhlelo Woza Friday silomculi osakhulayo ohlabela ingoma zokholo lezo kutshadisa odabuka edolobheni lakobulawayo uSakhile Mthombeni. Asizweni ixoxa lo Ezra Chisa Sibanda we Studio 7.
Sokwenza namhlanje abanengi abahlabeleli sebethanda ukucula ingoma zokholo. Kuleli viki kuhlelo Woza Friday sehle safika khona ukuthiuthunqa ukuthi uhlanganekelo Sakhile Mthombeni, intombazana esakhulayo ecula ingoma zokholo. Banengi abathanda ukuthi bamazi ukubana-ke yena-ke ukhule kanjani.
Ngiqale ibanga laphansi lemfundo eMandletu Primary School eNkayi ngo-1992. Ngisuke nga-transfer sengifika ku-grade 5 ngo-1997. Ngafunda eGambu Primary School ngaze ngaqeda u-grade 7. Ngithe ngisuke eGambu Primary School ngafunda eMpophoma High School from 2001 ngaze ngaqeda u-form 6 ngo-2006.
Lezi nguyozibhalelayo ke uSakhile, njalo kubikwa ngakibo bonke bacula. Uqale ukubhala lokucula eleminyaka elithumi kusukela khona ngale ke primary school elokhu engoculayo.
For my high school choir from 2001 ngaze ngayiqeda ngo-2006 ngilokhu engumhlabeleli weMpophoma High School choir. Ngikhule ngesikhathi kulabahlabeleli abanjengeplatform 1, oYvonne Chaka Chaka, Dolly Parton, Ivangeli Loxolo. Ngakho ngathi abahlabeleli abatshiyeneyo yibo abangigqugquzeleyo ukuba ngibe ngumhlabeleli wezokholo njalo lezothando, kumbe ngingathi ezemitshato.
Ilizwi lakho liyahlabusa, livevezela mnandi Sakhile. Akungithi kancane, uyabona undithinte nje ngengoma engangithunuka ngaphakathi.
You love me, how do you? You just wanna use me, how do you? You just wanna test me, boy, how do you? You just wanna use me now, how do you?
Wow, liyahlabusa lizwi lakho, liyashaya mama, kubonga mina. Lake leli-ke liyatshisa njalo-ke litshathise-ke abaningi kulezi nsuku. Kuba kuhle ukubana-ke sazi ukubana-ke ikusasa yakhe-ke uSakhile yona-ke uyibona njani, njalo-ke utholakala ngaphi?
Ikusasa lami ngikhangelele ukubana ngikhule ngisiya phambili kwezomculo, ngiphakamise ilizwe lakithi eliZimbabwe. Mina ngitholakala koBulawayo noma eVictoria Falls. Ungangithola ecingweni lami oluthi 0773 747 360.
Kuba kuhle ubona abahlabeleli abasakhulayo becula ingoma ezilohlonzi kanje. Siyabonga kakhulu kuSakhile Mthombeni, nguye umhlabeleli besilaye kuleli viki-ke kuhlelo Woza Woza Friday. Libe le mpela sonto emnandi. Happy Sabbath kuye Sakhile. Lali balaleli bomsazo weStudio 7 ofulatelayo Ezra Chisa Sibanda lisali.
Give thanks to Holy Mighty Father. Give thanks to Holy Loving God. Give thanks to Holy Loving Father. For His love endures forever. Give thanks to Holy Mighty.
Umculo kaSakhile Mthombeni, yena ngumculi osakhulayo ohlabela ingoma zokholo lezokuchadisa udabuka edolobheni lakoBulawayo. Besisizwa lapho ehlabela njalo ichasisa ngomculo wakhe kuhlelo Woza Friday lapho ebexoxa lo Ezra Chisa Sibanda we Studio 7. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emerson Mnangagwa usekhethe idale lakhe labaphathi ntambo ele cabinet lamalunga angamachumi amabili esehlisa inani ebelikhona labangamachumi amathathu lantathu. Ukansela Solomon Mguni nguye osekhethwe ukuba ngumeya wedolobho lakoBulawayo esekelwa ngukansela Tinashe Kambarami njalo kubikwa kube lokutshengisela ngemva kokukhethwa kukakansela Kambarami. Ngoba iningi belikhangelelwe ukuthi kuzanqoba uKansela Mlandu Ncube. Bobabili uKansela Mguni loKansela Kambarami ngabasakhulayo abaleminyaka engaphansi kwengamachumi amane yokuzalwa. Hayi ke siligqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.